presente.
Nendi kale ndi chira pelesa, zvitu zvote ndo zvira pelela we. Nemushumo ndo ura pelela, zvitu zvote ndo zvira pelela we. Chere tendo ira pelela, mara ichi shika ito chika munangu. Mushumo ndo ura pelela we, mara uchi shika oya chika munangu. Buhazi ndo ura pelela, mara uchi shika oya chika munangu. Zote zote ndo zira pelela we, zvika zviyachiga mulangoni.
Hai zviyachiga, zviyamona. Zvichisvika zviyachiga, zviyamona. Zvichisvika zvere, ana zviyamona.
Zvichisvika zvere.